isusu tinoti munhu wese ari muno muZimbabwe ane kodzero yekuti akaona zvisina kumira zvakanaka azvitauri. Zvakanakira nyika kuti kana pane zvawaona kana mahunga hunga awanzwa uisa pachena kuti pane zvakati zvinoitika. Asi mukuita izvozvo tinofunga kuti kana wazvitaura vomutemo vazvinzwa vasangozvega zvisingaitwi yatingati investigation so that the truth is known by every Zimbabwean kuti apa panga pachiitika chisini icho kana kuti yanga iri fungidziro zvayo asi panga pasina chiripo. Chazvitamwa chunhu tinokumbira kuti vanoita zvemainvestigation vangava mapurisa vanzwa nyaya yakadai vasangoita rishaka nekuti senyika chunhu chatinofunga kuti chatigozhera kuti nyika yedu isafamba ndiyo ava vanhu zhinji vanenge vachitamba nenyaya dzemari pamusika mutema. Isu sevechidiki vezanu pf mukatarisa mazuva apfuura takataura tichibvunza kuti iyo mari yatinoona pamusika mutema inombobveti. Saka zvimwe varimumbava vanenge vaino ruzivo tochida kuti zvive official kuti vaya mutemo vaya vanoruzivo kudaiwowo kuresidenti vatitazviongororawo zvinotaurwa navarimumba izvo. In that case tinovimba kuti panenge paine honye yabviswa panenge pasinawo nyaya uyawo unomuka kurarama upenyu hwake asingati munhu wese wamuona kuti zviya zvakataurwa zviya zvisina kuzomboita imwe result zvinoita zvokuti ndo zvamupenda kuti ndo zvaari.
Kune vamwe vari kushoropodza vanomomba nekuburitsa mazita aya, imi mune zvamungataura here pamusoro penzira yakashandiswa yekuburitswa kwevanhu vari kunzi vari kuita uori?
Zvimwe vamumba vanenge vaina mafekita vane vachiziva vaine purufu yezvavanotaura ungavarambidza ndiani uye pasocial media mazuva anodo paunongowana zvakawanda but kana ingava nyaya yekuti vaenda pasocial media vachinosetilawo mascores vachida kunatisa vamwe nekuvasvibisa inenge isiri nzira yakanaka yekuenda pasocial media but kana iriyo nzira yoga yavanofunga kuti ndiyo inoita kuti nyaya dzacho dzisvike kuna avo vane simba rokuzoita investigation zvimwe zvavakatoita zvinotopeisira nyika. Isu chatinokurudzira ndechekuti chanzi pano munhu chinoda chiende kumapurisa chiende kumaauthorities anokwanisa kuita investigation. Isu toda kuziva authenticity nokuti tiri kutotsvaka nesuwo seyouth yezanu pf tatovawo nelisti kuda vanhu vatada list yavo vatakazondovatia zvokuchinja mari zvimwe vano pane kumwe kwavanenge vachiwana mumwe musi iyoyo nyaya ichatibetsera kuvhunduyura kuti tizive kuti zviri kubveti.
Ko matanho akatorwa nereserve bank of Zimbabwe kune varume vana vakanongedzwa navalumumba munotiwo
iyi akaitwa serious kaisirious anegesho is an outcry yemwana wose womuzimbabwe. Isu tinokurudzira kuti vanhu vanochinja mari ndo vanoti uya unoda kutohodha zvinhu akuchinja mari kwavari apa kana vakwidza mutengo wemari yeus dollar onotenda zvinhu zvake unoya kukwidza price. Saka tiri kutirwadza iko zvino kukwira kwechingwa kukwira kwetransport kukwira saka tinotombofunga kuti vanokwezeredza kukwidzwa kwemari yavo vanhu vanototishungurudza isu savana nezimbabwe. Saka avavo kana vakanzwa information yakabva kuna valumumba vakatora action iyoyo zvinoreva kuti vanoziva kuti zviri kuasesita ruzhinji rwezimbabwe uye vachida kuita investigation dzakazhinji haungaiti investigation wakutaurirana nemunhu kusaspendwa kwavakaita hasingi nzira dzinongoitisa vawanikwa mulemba kana vasinawo nyaya dzavainazvo